Ευχαριστώ, δεν μπλέω σε είμαι ραϊτ, σουάρα είναι αφιλικά μέσα στο είμαι ραϊτ, σουάρα τα πόσα σκούρου, τα σώρωσε, τα καταόναζα τα κοντέρα, ότι τι να τσίρεω, τι είστε ο contribution εδώ, του Ζιμπάμπου. Τα έντα φάμ τόκο να σκυρί κου ρουκα ου πίζον, σε έντα φάμ τόκο, που ατήρι κου μπάτα φάμε με ζουσάρουα, με γάνο αρκουμάρου ο φάμ τόκο, νόκο τα έντα, τι δεν αγκβέτια εδώ, αρκουμπατσίρα βάνε. Πίσω να κουπίντουρα, λοιπόν, να γουνά 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 Kuti tuliko na kuti kuwana magweta, kuna kutu wanaogela wanaogela maruwa wawane marize ku approach kutanga kusaga magweta, sinzo meza zukuru saga magweta au ya kuwa nasi.
Inye zipi za muru kunyanya kusangana nazo?
Kune nyaza kawanda sukuru zirikumbira kune nyaza kushunguru tuwa kwewa maji mai ndezi ya tinga tinyaza na domestic violence ana zana gender violence kune nyaza kushunguru tuwa kukuru zirizo wano kwa mkwa sukuru nyaza kuungo firingwa firingwa pa kukarambizu zikuda kumpishwa mesisi nda kune nyaza kushuroko kwa zirizo wano wanawari kushema nyaza kushaya chikafu ndiyo right to food ilimo mbimbiri wanawari kushema sukuru nyaza kushaya mbura zaka chena wanawari kushema sukuru nyaza kungo sungwa sungwa mnazuzio zinaitika kumasola lindi provinzi yoyo kune nyazi nji zirikwezo kuchema kwa wano wanosungwa sinji ama tuka mingi madawe mingi saka naru kusema shukuru ne kutiko zirugawa zisikunga zirikure mekezo
sei masaru za ndunu re mutoko
tunoza makubata Zimbabwe yese kama shambu za tino ita asi kwa mtoko ya zongo jirigeza iti pete gore kili kwa mtoko paka bata na mwa unwa tino shanda wanao tine konzoti ya matina wa maorganizasyon shanda nao kuma organizasyon ana Zimbabwe Peace Project wana mzwari jisina mtoko international organization for migration ya mno ziyo kuti ino batika na shukuru nese nyayaze kuu jiswa kwa wano na internal distress patients wata afunga kuti rega iti pete gore kwa mtoko takambo mfura neko mweze ya kapura kwa sita taa kati dzoke ikoko zvakare tinyatso kusimbisa kuti vanhu vazive kodzero dzavo.
Tichitarisawo Zimbabwe senyika muri kuona iri papi panyaya yekuchengetedzwa kodzero dzevanhu takananga ane zuva iri.
Zimbabwe mungati kana tikaita out of 10 inogona kuwana maki kana 1 here chaiyo inotowana 0 out of 10 zvataisekwa kuchikoro hazvitombodi kuti tiite kukakavadzana kana kubvunzana. Ndofunga kuti munhu wese ari Zimbabwe ane madziso ari kuzvionera ega kuti hurumende ino yatinayo iyi yafoira panyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu. Tarisai muone kwatakatanga gore January 2019 chii chakaitika muna January 2019 ndopatakaona kumbunyikidzwa kwekodzero kutorwa kwekodzero dzevanhu kusungwa kwevanhu vana Papa Evan Mawarire vana mukoma Peter Mutasa vana muzvare member of parliament wedu wekuHarare West wamunoziva wana mukoma Obet Masarauri iJanuary uyu todzika dzika touya muna May takaona nyaya dzekusungwa kwevanhu wana muzvare Stabile Dhewa wana Rita Nyamupinga wana mukoma George Makoni wachisunga nenyaya dzekunzi muda kupitigura hurumende yavo muna Ngagwa nechisimba muna May imomo. Tichibva ipapo todzika kunyaya dzekuabhudhadzwa kwana Mutatena Mombeyara muna August kumbunyikidzwa abduction dzana Obet Masarauri abduction yaSamantha Kure yaGonyeti musikana anoita zvemadrama kamu ndiye muna August matiri imomo touya futi kuda kubviswa kwevanhu vechisimba maevictio vatinongoona akatirumha magwede edu kana zomhanya uko neuko mozopedzisira muna masondo apfuura November unowu zvakaitika munozi muguta reHarare umu zvekurohwa ndare madzimai kurohwa ndare kwaiitwa muna mwedzi waNovember mwedzi wati supposed kupemberera kuremekedza kodzero dzekumadzimai takawana mapurisa achizvindikita madzimai muna November takana mapurisa achizvindikita magweta anomirira vanhu. Saka tingawapo wama max kana 1 inoita here pakadaro ipapo.